tiri kuassessa but challenge yedu ngerimvura yakangowandisa kuti tinyatse kubata what is on the ground because communication hakusina muzhinji macho but what we are trained kuti chimanimani ndiyo yanyanya kuitwa hit hardest followed by spinning.
Tichitarisa iro dambudziko riri kuchimanimaniri kuri kuenda here zvikopokopo zvemauto zviri kufamba sei zvii zvamuri kuita kuti muedze kusvikira vana
challenge ndebad weather endataura kuti kuchakangoshata kuri kunaya zvikopokopo hazvisati zvakwanisa kuti zvisimuke because of the bad weather but zvitori redi kungoti kukafambika mushadenga umwe vanobva vangosimuka from kuarara
kune vari kuda kubatsira zvii zvamungati ndo zviri kudiwa kudunhu renyu nechimbi chimbi
nechimbi chimbi chikafu hembe dzekupfeka mablanket mafood items yese zvangoita like upfu mafuta nezvimwe zvese zvinoshandiswa pahousehold nematende so kuti kana akwazoita zvakanaka vopiwa matende ekumboita matemporary shelter reconstruction yemisha isati yatanga
vanenge vachida kubatsira vanoenda kupi
vanonga vachida kubatsira tine provincial command center yedu yemanikaland vanosvika paprovincial administrator mamutare mutare city